Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 6/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyoro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini maonero angu pakuitwa zvematongerwo enyika kuti iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti zvayakaburisa ndizvozvo, hurumende yeZimbabwe ichiti handizvo. Saka pakuita kanenge kakusawirirana karipo.
South Africa neZimbabwe zvotatsurana panyaya yekuti pane vana vanodarika mazana mana kubva kuZimbabwe vaida kupinzwa muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Chakonzera kuti vanhu vange vachinorara mutsara vamuke rungwana ngwana pare zvino inyadzi kuti mapasipoti akanzi ari kukwira musi wa1 January.
Vanhu vakawanda voita chipatapata chekuedza kutora magwaro ekufambisa zvapa kuti nguva yekuti vashandi vekuhofisi yamabharani mukuru vashande iwedzerwe. Ko, dare rati kudii panyaya vasengezo chavangu yekuti vavakadzinga mubato reCCC vasakwikwidze musarudzo nemusi wemugovera? Tichakupai mhinduro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita ropa rakaipa pakati peZimbabwe neSouth Africa panyaya yevana vekuZimbabwe mazana mana nemakumi mana nevatatu kana kuti 443. Vanonzi vakabatwa paborder rebait bridge vachida kupinzwa muSouth Africa pasina vabereki kana magwaro ekufambisa akakwana. Gurukota rezvemagariro evanhu vaJulai Moyo vanoti vana vavari kuziva izana nemakumi maviri nevana vakabatwa kudivi reZimbabwe uye vakati vakawanda vavo vakatodzoserwa kuvabereki vavo. Mashoko avo atsinirwa negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe avo taedza kubata asi vakati vange vari musangano kuState House. Asi gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vaudza Studio 7 nhasi kuti vari kuramba vakamira semusambangwena pakuti South Africa yakabata vana mazana mana nemakumi mana nevatatu ikavadzosera kuZimbabwe. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemabhodha muSouth Africa vatumirawo mashoko kuStudio 7 vachitsinira mashoko ava Motsoaledi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara.
Ini maonero angu pakuitwa zvematongerwo enyika kuti iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti zvayakaburisa ndizvozvo, hurumende yeZimbabwe ichiti handizvo. Saka pakuita kanenge kakusawirirana karipo. Asika isu tiri kuti kana hurumende yeSouth Africa iri kuti vana vayakabata 400 mazana mana ane makumi mana ane vatatu pamumabhazi aibva kuZimbabwe achiuya kuSouth Africa, ngaiburitse umboo hwacho kuti iyo izvichenure panhau iyoyi.
Asi nyaya yekuti vana vanoenda kuSouth Africa vasina magwaro akakwana kana kuti vabereki vavo, inyaya inokushamisa iwe here imimi?
Haizi nyaya inoshamisa, nekuti zvinhu zvinogara zvichiitika izvi hazvina kutanga nhasi. Vanhu vanotumidzira vabereki, vamwe vanenge vari kunoguka vachishanda. Saka nguva inoyi yaDisemba ndo ine holiday yakati rebei. Saka vabereki vanobva varonga, ine ndo kune holiday inofadza vazhinji yeChristmas. Saka vabereki vanobva varonga nevemabhazi kuti vana vadi vauye kunoku kuti vazotambawo Krisimusi nevabereki vavo. Saka hatisi chunu chitra zina kutanga nana.
Sema onero enyu, chii chingaitwe one Zimbabwe kuti izvisaitike kuti vana vakwanise kuwana magwaro nekuti vakaenda vasina vabereki dzimwe nguva vanogona kupedzisira vapinda mukanwa mamupere.
Izvozvo panotoone risk iyo yakatoipisika yekuti vanopinda mukanwa mamupere zvishokwadi. Chinoda kuitika ndechekuti vabereki kuZimbabwe vanofanira kudzidziswa kana even vari kuno kana kune dzimwe nyika vanofanira kudzidziswa kuti vazive kuti mwana haagone kufamba ari ega kana achiri mudiki. Anenge achida munhu anenge vanotonyora paafidavit vachitaura kuti ndapa muningi ningi wangu mhume yekuti afambe nemwana nekuti kana pasina afidavit uyauya ari kutarisa zvichida sema pamwe mwana wegwaro rokufamba naro anaro asi ari kutarisa uya anenge achiti iwe zvauri kuuya negwaro iri unani uyauya webhazi angopiwa uya asina afidavit haakwanisezve kuzoradza umbowo kuti iye apiwa mwana uyu zviri pamutemo. Saka zvinenge zvakangonaka kuti vabereki vaite zvinodiwa pamutemo, vaite tsvagurudzo yekubvunzisa kuti kana mwana achida kunge achifamba ari ega achibuda kunyika yeZimbabwe achienda kune imwe nyika kunodiwa chii, vogadzisa zvese izvozvo mapepers anodiwa. Hapazomboiti dambudziko seirori iri.
Asi kana vamwe vabereki vanenge vari kuti magwaro acho ekufambisa anenge ari kuti dhurei kuZimbabwe uko.
Magwaro ekufambisa ari kudhura ende ari kutozowedzera futi kudhura. Handiti vakatiti kana taakutanga January dzira wegore rinouya iri magwaro anenge akuita 200. Saka iye zvino izvi kana tiri kuti magwaro ari kuita zana rimwe chete nemakumi maviri emadhora riri kudhura ko kuzoti parinezenge raakuita mazana.
Vanoona nezvekufambisa kufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Nekuona kukura kwedambudziko rakonzerwa nekuwanda kwevanhu vari kuforera magwaro ekufambisa kana kuti mapassport, hurumende inoti yawedzera nguva dzekuvhura maofisi ekwamudzviti nyika yose kubva na7 mangwanani kusvika na7 manheru muvhuro kusvika chishanu uye kubva na8 mangwanani kusvika na3 dzemasikati nemugovera. Mahofisi aya anga achimbovhurwa nenguva dza8 mangwanani achivharwa nenguva dza5 manheru muvhuro kusvika chishanu. Kuwanda kwevanhu kunonzi kuri kukonzerwa neurongwa huri mubhajeti regore rinouya hwekuda kukwidza mari dzemapassport kubva pa120 United States dollars kusvika pa200 United States dollars. Passport dzemazuva ose uye dzinenge dzichikwidzwa kusvika pa200 dzinenge dzichikwidzwa kubva pa$200 kusvika pa$300. Passport dzechimbi-chimbi dzichange dzichiwedzerwawo kutanga musi wa1 ndira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera.
Ndingangoti nerimwe divi hurumende ingangova iri kutaura chokwadi kuti veruzhinji vanouya vakawanda nguva inei nekuda kwezororo nevamwewo vanenge vachidzoka munyika vanenge vachidawo kuti vawane magwaro aya ekufambisa. Asi chakonzera kuti vanhu vange vachinorara mutsara, chakonzera kuti paite barira mhanya, chakonzera kuti vanhu vamuke rungwanangwana pari zvino inyadze kuti mapasipoti akanzi ari kukwira musi wa1 January. Ende ari kukwira nemari inotyisa zvikuru nekuti kubva pa$120 mapasipoti ari kuenda pa$200. Emergency passport iri kubva pa$200 ichienda pa$300. Saka vanhu vari kuti zviri nani vaite nhangemutange vachiri nekamari kachona vonotora magwara aya sa1 January usati wasvika.
Munoona here danho ratorwa nehurumende iri richipedza dambudziko irori rekuungana kwevanhu kumapassport office?
Dambudziko tichitori naro richatirerukei, asi tichitori naro nekuti vanhu vari kuda kutsvikinidzana mitengo isati yakwira mutarara. Saka kutsvikinidzana ikoko ndo kuchakonzera kuti dambudziko tinge tiinaro kusvikawo pamwe panopera gore rineri. Asi dambudziko harina kwarinoenda nekuda kwevanhu vari kutyira kuti homwe dzavo dzinenge dzazotirerukei kutanga musi wa1 ndira 2024.
kunze kwekuwedzera nguva zvaitwa izvi nehurumende vakuchera ndeapi mamwe matanho amungakurudzira kuti aitwe kugadzirisa dambudziko iri
chekutanga ndechekuti mapassports anofanira kunge achiwanikwa padhuze nepanogara vanhu chireva kuti kumadistrict offices mapassports aifanira kunge achiwanikwa ikoko tinonzwa kuti vari kuvhura madistrict offices inzira yavangashandisa iyoyo kurwa nedambudziko iri asi chechipiriwo inyaya yekuti panofanira kunge paine urongwa hwekuti mapassport asatore nguva pariri zvino yanga ranga riri vhiki panofanira kuita urongwa hwekuti mapassports asatore nguva asati abuda kune vanhu vanenge vakaapplya kuitira kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakanaka chechitatu kunenge kuri kuwedzera vanoshanda vari kudhipartmendi iroro
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7 mutongi wedare repamusoro rehigh court vaneva katiyo nasi vambosendeka parutivi mutongo vavo panyaya yakakwidzwa kumatare nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti TCCC vasengezo shabangu yekuda kurambidza nhengo dzebato iri dzavakadzinga mudare reparamende nemakanzuru kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa nemusi wemugovera Magweta ETCCC anoti ari kushamisika nezviri kutaurwa navashabangu sezvo musarudzo dzemunyamavhuvhu vanhu vavaitsigira vakabvumidzwa nezeki kukwikwidzana musarudzo idzi nevainge vanyorerwa magwaro nedivi ravachamisa mune imwe nyaya dare repamusoro rati richanzwa nemusi wa15 zvita nyaya yedzimwe nhengo dzeTCCC dzakaendesa mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda kudare vachiti vakatyora mutemo nekuvadzinga mushure mekunge dare ratonga kuti vachabangu vambomira kudzinga nhengo dzebato iri kusvika dare rapa mutongo waro Musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA wapinda muzuva rechitatu nhasi pachizeiwa nyaya yekutsvaga nhomba dzekurapa zvirwere zvepabonde uyewo pachizeiwawo nyaya dzekuwana zveumhizha neumhetura mukugadzira nhomba idzi kana kuti African mRNA Vaccine Technology Sangano reNational AIDS Council rasimbisawo kubatsirwa kwevanhu vane hurema wakaita sekusanzwa kana kutaura. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vataurawo pamusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu anorarama neutachiona weHIV achishanda nesangano reMaxwell and Friends Foundation mufundisi Maxwell Kapachawo.
Kuungana kwatinge takaita kudai kuri kuzama kuda kupangana mazano uyezve nekuonekwa kuti todii patiri kuti kupasara makore manomwe kuti tisvike panonzi HIV and AIDS harishave dambudziko pasi rese asi izvozvo zvikasvikika sei pabwe pacho Zimbabwe senyika nokuti tiri kutarisa kakuti izvozvo kunyange panhau dzebhajeti dzakaturwa last week dzichitarisa mugore ra2024 hatisi kukwanisa kusvika paAbuja declaration
asi kamufundisi vebazi rezveutano nebazi rezvemari tanzwa vachitaura kuti vari kuisa rutsigiro rukuru muzvirongwa zverwisana nedenda irori
15% of the national budget dai yaiswa kupi kuutano izvozvo zvaramba izvozvo gore negore togara takazvichenera asi hazvisviki saka chikamu ichocho chinenge chatoitwa chinenge chaunzwa kuministri yehutano pamwe pacho kurongori idonhwe rakadzikabadzi zvisingapedzi kuti zvibatsiridze pane zvinofanira kuita saka idambudziko rinoitika iroro zvakanyanyisa tiri chimwe chinonyanya kuti gozhera ndichocho kushayikwa kwemishonga munzvimbo dzedu dzatinoenda kundobatsirwa
tombonzwawo vemamwe masangano nevamwe varwere vachiti mishonga iriko kuzvipatara pachena iri kuwanika zvakadini munyika
tobva tati mwana atsva dumbu mai vatsva musana hongu pamwe pacho vanoda kutibatsira vana chiremba vane vakoti varipo asi zvokutibatsira nazvo zvakaita semishonga yacho hapana saka ipapo ari kuzongoramba achitsva panenge pachidzwa mikono muviri tisu huswa hunoramba huchitsokodzerwa kuti tisu tiri kurwarirwa tisu takagosherwa ngaditori semunhu akaita kunge ini ari kunwa mishonga yemaarv yandiri kutenda kuti parinhati chikamu chikurusa chiri kubva kunze kwenyika chiri kubva kumadhona ndo ari kutibatsira uku ndo kunonzi kurererwa vana nababa vepanext door
tichitarisawo iwo musangano weikasa uri kuitwa uyu zvamunenge muchitarisira imi kuti mubudewo nazvo zvinozobatsira mumusangano uyu ndezvipi
musangano wemhando yakadai uchiitirwa uyezve muno muafrica tinotarisawo kuti zvisungo panobuda zvisungo zvakawanda nokuti tiri vanhu vasangana tiri vanhu vari kubva vane from different background uyezve vamwe vacho vanenge vane zvinyunyuto vamwe vanenge vane zvikumbiro saka pamusangano yakadai ndo patinenge tichipangana mazano pamwe pacho tichidzidza kuti vamwe vakazviita sei
murwiri wekodzero dzevanhu uye vachirarama neutachiwana hweHIV vachishandawo nesangano reMaxwell and Friends Foundation mufundisi Maxwell Kapachao vari parunare naIvan Zininga weStudio 7 muHarare. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana dzekudzidza pasina matambudziko reSafe School Zones Zimbabwe rakaparura chirongwa chekudzivirira vana vechikoro kubva munjodzi dzemugwagwa apo vanenge vachienda kana kubva kuchikoro. Chirongwa ichi chakatanga kuGlenview 8 Primary School uko kunonzi kune vana vasere vakafira munjodzi dzemugwagwa makore matatu adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata vaMacleo Mapfumo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri.
Chirongwa cheSafe School Zones iprogramu yatakadzidziswawo neUnited Nations patikamboenda kuDecade of Action Red Safe iyo yatiri kuvegwa kungofamba nayo kuti pazvikoro zvesekatasa pavana vari kutsikwa nemotikari o vari kusangana nemaaccidents namba yakati kurei panenge pane vana including vana vechikoro. So maSafe School Zone tiri kungoti nharaunda yese yakakomberedza chikoro ngaive ine mainfrastructure inoita kuti vana vachengetedzeke pakufamba.
Tichitarisa infrastructure iyi yamuri kutaura tingatarisira zvinhu zvinenge chii?
Tanga tatinofanira kutanga taita ndechekuona kuti paarea yamurida kuti ive safe zvii zvinokodzera o zvii zvinoenderana nenzvimbo iyoyo sezvatikaita paGlenview 8 paiva nemotikari dzakawanda dzinenge dzichibva kunana Budiriro kunana Glenview sone trafic yakawanda zvekuti hadzipe vana mukana kuti vacross. So pasituation yakaita nge iyoyo panoiswa maraised pedestrian ndo yatikaisa tikaisa futi marumble street ayo maspeed calming measures ekuti motikari ichasangana nezvinhu zvakawanda zvichaita kuti imire itore nguva isina kukrosa izvi zvichapowo vana mukana wekuti vaite sevakrosa.
Programu yamakatanga iyi kuGlenview 8 primary yakagamuchirwa sei?
Muthe last 3 years tarasikirwa nevana vanosvika 8 uyezve tine anonzi manemis evana vanenge vachipota vatsikwa nemoto saka ndo zvakaita kuti pave neimpact yakakura vanhu vemucommunity kunyanya vanonyanyoshanda paarea yeGlen ndo vakafara kwazvo nekuti ndo vaisangana nemaaccidents mwana akatsikwa ndo vanokasika kubatsira pakaitika accident ndo vanokasika kurespond. So ivo vakatoigamuchira programu vakatoti aiwa tichaedza kutaura nevanhu vemabhizimisi vari muarea kuti vasapoti ndopakapindiwo mamwe makambani mahombe ari muareawo vachisapota.
Tava kuenda kumberi uko tingaona chirongwa ichi chichizara munyika here urongwa hwenyu wakamira sei?
Tanga tenga timugorera 2024 rakabva kutipinde. Tine application yakagadzira inotipa ma high risk location kuti tinenge takuziva kuti zvikoro zvese zviri muZimbabwe zvikoro zvine ma high risk location ndezvo. Izvi zvichatibatsira kuti tichinobva kana kuti tichibatsira pakucreate policy.
Vamakliyo mapfumo vesangano reSafe Schools School Zones Zimbabwe vachitaura vari parunare muHarare naTambuka Ncube weStudio 7. Kurwisana pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi panguva iyo mukuru wesangano rinopa rubatsiro muAmerica reUSAID amai Samantha Power vazivisa kuti sangano ravo riri kuwedzera mari yekubatsira nemari inosvika $21 million ichashandiswa mukutsvaga chikafu pamwe nemishonga munzvimbo yeGaza neWest Bank panguva iyo hondo iri kutsviriridza. Vamwe vachabatsirwa ndevari mudunhu reMiddle East vari kusangana nematambudziko nekuda kwehondo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Simbiso Ranga.
Chandinoona ndechekuti nyaya dzeutano hadzisi kunyatsa kufamba zvakanaka muGaza nepamusana pekuti zvipatara hazvisi kushanda, hazvina mishonga uyezve hazvikwanise kuoperata, zvimwe hazvina magetsi kana mvura yakachena. Saka izvi zvinokonzera kuti zvirwere zvinotapuriranwa zvipararire muGaza.
Panguva yehondo zvirwere zvipi zvinowanzopararira patinoona pasina mishonga sezvatiri kuona zvichiitika muhondo iyi pakati peIsrael nechikwata cheHamas?
Zvirwere zvinobatwa munguva yehondo, Marvelous, zvinosanganisa izvo zvirwere zvematinoti maviral illnesses anotapuriranwa, koita iwo magastrointestinal illnesses, zvinhu zvakasanganisira vana cholera, typhoid, koita vana COVID vatagara tichiona ava, nokuti vanhu havasi kuwana pokugara pakakwana, zvipatara hazvisi kukwanisa kurapa vanhu nekuongorora kuti zvirwere zviri kupararira ndezvipi nenguva inenge ichitarisirwa. Saka izvi zvinoita kuti zvirwere zvirambe zvichipararira nenguva shoma shoma muruzhinji rwevanhu.
Takamboona Israel ichimisa hondo kwemazuva mashoma. Tingaone zvichitika zvakare here kana kuti zvii zvinofanira kunge zviri kuitwa kuti hondo iyi imbomiswa tione zvikwanisiro zvichiendeswa kunzvimbo kwairi kudiwa?
Chiri kuitika paMarvelous ndechekuti maorganizations akaita sana United Nations nedzimwe nyika dzinosanganisa vana United States ne maEuropean governments nevamwe zvinosanganisira maAfrican governments vari kukurudzira kuti hondo imire nekukurumidza kuitira kuti vanhu vawane rubatsiro kuti that humanitarian aid ikwanise kupinda muGaza. Saka chandinoona ndechekuti this effort icharamba ichiitwa every day nekuti vanhu vari kurasikirwa neupenyu vasiri kuwana medical support yakakwana. Saka veIsrael vane kutarisa kwavari kuita kuti hondo isvike pane rimwe danho kuti vamise hondo, vekuHamaswo vanenge vakamira kwavari. Asi ndinoona sekuti maefforts iwaya ekuti humanitarian aid irambe ichipinda muGaza achaita kuti hopefully tive nemore mapauses kuti rubatsiro rupinde muGaza.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations rinoti iro pane vanhu vazhinji vawanikwa ivo vachibviswa munzvimbo dzavanga vari kugara vachiendawo kunogara kune dzimwe nzvimbo dzakamanikidzana. Izvi zvinokonzera zvirwere zvakadii panguva ino yehondo? Takatarisa hondo iyi iri kuitika pakati peIsrael neHamas.
Chinozoitika Marvelous ndechekuti vamwe vagara vane zvirwere zvavainazvo zvinoda mishonga yekuti varambe vachitora zvakaita sana diabetes, zveshuga neBP. Izvi zvicharamba zvichikwira nekuti vanhu havana mishonga nekuti havana kugara pakagadzikana.
Nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu makumi mashanu vakaurayiwa muEthiopia mwedzi wapera, kwangopera mavhiki maviri kubva nhaurirano pakati pehurumende nevakaipandukira dzatadza kubudirira. Sangano rinoti rakazvimirira asi richishanda nehurumende reEthiopian Human Rights Commission ndiro rinoti veOromo Liberation Army vakauraya vanhu gumi nevadomwe mudunhu reOromia, asi hapana kuziviswa kuti ndiani akauraya vamwe makumi matatu. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasi tiri kutarisa urongwa hwekuunganidza mari huri kuitwa nesangano reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA kuburikidza nemabiko ari kuitwa nemuswe mugovera. Sachigaro wesangano iri vaJona Masia vanoti mari ichaunganidzwa pamabiko aya ichabatsira vamwe vari muZimbabwe nevari muno muAmerica. Katinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa huri kuitwa neboka reCOSDA, Coalition for Zimbabweans in the DC area. Urongwa uhu ndehwekuti tiunganidze mari yekubatsira vana vezvikoro kumayunivhesiti vatiri kubatsira mumahigh school. Saka isusu tinongowana mari kubva kuchamwari dzedu dzemaZimbabweans dzinenge chitibatsira patinoita mitambo. Chikuru chatiri kuunganidzira mari inyaya yemafizi evana. Mafizi ekuZimbabwe akakwidzwa tingati kubva patemu yaperai. Vana vedu vazhinji vatinosponsa vanga vatori nezvimwe zvikwereti zvakazongomuka nekukwidzwa kwakaita mafizi nezvimwe nevanogara pachikoro maboarding fees. Saka tingati ndo nyaya yanyanya kuita kuti temutambo uyu titsvage mari kushamwari dzedu, uyewo chikafu nemabhuku nezvimwe zvakadaro zvavanenge vachida kushandisa. Saka tinovimba kuti shamwari dzedu dzichatibatsira.
Vana vamunobatsira ava vari kuzvikoro zvipi vaMasia?
Pari zvino tine vana vatagara tichisponsa vari paUniversity of Zimbabwe, Midland State University, Nasty, Nekuchinoi, nemamwe mahigh schools etinawo. Saka ndo vana vatakanangana nawo ivavo kuti tivabatsire vaenderere nezvidzidzo zvavo. Hungu pane vamwe vanozojoinawo vanounzwa nevamwewo kuchirongwa chedu, asi avo tinozogara pasi totaura. Asi pari zvino tine vatakanangana nawo.
Saka muri kubudirira here kuwana rubatsiro rwamunotsvaka uyu?
Vana veZimbabwe vanodadisa, vari kutitsigira chaizvo. Tingati patinoita mitambo yedu yekuunganidza mari tinoita karongawo zvimwe zvinoita kutiwo vanakidzwewo. Tinenge tine chikafu chinenge chiripo, mimhanzi nemamwe marafos netumwe twatinenge tichiita. Asi vari kutsigira chaizvo. Tinotenda mhuri yeZimbabwe, kunyanya vanhu vari munzvimbo yemu DMV muno mutingati Virginia, DC, West Virginia neMaryland, aiwa vari kuuya vachitibatsira chaizvo.
Zvii zvamuri kuvimbisa vachauya kumabiko enyu iwaya?
Vachange vachiuya kumabiko edu ngavatarisire kunakidzwa nemimhanzi nechikafu chekumusha chaicho. Tine vabiki vedu vanogona chaizvo, uyewo tine marafos kana vanomwira-mwira zvinenge zviripo zvinomwiwa. Vanhu vachange vachifara chaizvo.
Saka vanoda kubatsira vanokubatai sei vaMasia?
Kana paine vanoda kubatsira vanogona kuenda pa www.cosda.net pawebsite yedu, votonyoresa kana kungotumira mari yavo voti handiri kuuya kumutambo. Uyewo tinokurudzira kuti munogona kungouya chero musina kunyoresa, ingouyai. Pane patakakanda pamagrupu, pamaWhatsApp grupu, munoona kuti urongwa hwacho hwakamira sei. Aiwa, kuchange kuchifariwa nemugovera.
Awo vanga vari sachigaro vesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica recosda vaJona Masia vari parunare muno muAmerica kuVirginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateriri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kuverenga tiri kutaura nezvenyaya yezvirango zvichatemerwa vanonzi vari kubirira sarudzo muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika disend